mangwanana kana kwa vatereri tinosangana zvakare mangwanana anhasi kuri musi wechipiri zvita 5/2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapato anopikisa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti havaone vamunangagwa vachikwanisa kuvandudza mamiriro akaita upfumi nenyaya yekuti nyika yatarisana nesarudzo.
Namba yevanhu vakashaya pari zvino yasvika makumi mairi nevairi vose vakatakurwa vakauya kudzimba dzinochengeterwa avo vanonga vashaya kuguta guru redu rechipiri reBulawayo.
Uwandu hwevanhu vafa mutsaona yekucholocho hwosvika pamakumi maviri nevaviri.
Maripo mazhinji maonero andiri kuita anogona kuzonyatsa kubuda paitwa sarudzo iri free, fair and credible, nekuti apa hapana time yakanyanya kuwanda. I think muchaona kuti hurumende inenge nyowani inenge isakufa dzo mavoters, saka vanogona fiscal expenditure inogona kukura.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti chikwereti chenyika chinogona kukura zvakanyanya nenyaya yekuti nyika yatarisana nesarudzo. Zimsek inotiwo zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 zvabuda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa munjodzi yekubheuka kwerimwe rori reUD kucholocho wasvika pamakumi maviri nevaviri mushure mekunge mumwe munhu anga achirwara ashaya. Tsaona iyi yakaitika nemusi wemugovera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatoti hurumende ichabatsira mukuviga vanhu vakashaya. Vakashaya ava vanoti vaDumisani Ngwenya, vaBasani Moyo, amai Nalani Mukulu, amai Mangikazi Hlabalala, vaMulungisi Ndlovu, vaTulani Murwira, vaBusimusi Ncube, vaBrandon Muvengwa, vaKulekani Sibanda, vaNtavisi Chuma, amai Ntombizihle Ngwenya, vaVoti Sibanda, vaBen Chuma, vaObey Moyo, vaElton Mupofu, vaThabane Maphosa, vaBolumankomo, vaBishop Ndlovu, vaMqolewa Donga, vaSoyapi Dube uye vaPolite Dube. Vazitaivan aya aziviswa nemapurisa uye hama dzavo dzepedyo dzatoziviswa. Kuti tinzwe zvizhinji nezvetsaona iyi tabata mukuru wesangano reCivil Protection Department vaNathan Nkomo.
Chekutanga mukomazulu namba yevanhu vakashaya pari zvino yasvika pamakumi mairi nevairi vose vakatakurwa vakauya kudzimba dzinochengeterwa avo vanonga vashaya kuguta guru redu rechipiri reBulawayo, vamwe vacho kuMpilo Hospital, vamwe vacho kuUnited Bulawayo Hospital. Saka zvatakaita ndezvekuti takashandisa masubnational structures edu, Civil Protection Committee yedu neprovincial Civil Protection Committee zedu kumhanya-mhanya kuti urongwa hwese hwekubatsira vanhu vakavirwa netsaona hufambe zvakanaka.
Takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti ivo iyi injodzi kunyika, nekudaro vanhu vanofanira kuti vange vachibatsirwa. Vari kupiwa rubatsiro rwakaita sei apa?
Tinoda kutenda zvikuru kuti mutungamiriri wehurumende vaMnangagwa ichokwadi nezuro vakaparura vakati injodzi yakadai yabata ruzhinji rwenyika uno ngaiwane rubatsiro kubva kuhurumende zvichibudikidza nemutemo wedu wezvenjodzi munyika muno. Rubatsiro rwetichavapa semazuva ose tichabvisa mazana mairi ndochema yehurumende pamunhu umwe naumwe anonga awirwa nenjodzi yakadaro. Asi tinofara zvikuru kuti bazi rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana, rinova iro bazi rine vanhu ava vakawirwa nenjodzi, rikatibatsirawo nemazana matatu kubatsira mhuri imwe naimwe yakawirwa nenjodzi. Asi chanyanyotifadza kwamazulu ndechekuti Reinsurance Council of Zimbabwe vatiimbisa kutipa zviuru $20 emadhora tichabatsira kubva pamari iyoyo mhuri imwe naimwe, nemazana mashanu emadhora kubatsira mhuri imwe naimwe inozenge yasara inokwana kuita zviuru zvipfumbamwe, tichabatsira avo vakararama panjodzi iyoyo kuti tione kuti vangabatsirikana sei muzvipatara maari kurapwa, tenga mushonga, batsira nezvimwe zvese zvaangada panguva yavo iyoyo yekutambudzika.
Saka ko vakakuvara ava zvinenge zvichifamba seiwo?
Vakakuvara tine $20 vakasara vari kucholocho, vachawana rubatsiro vari kuchipatara chekucholocho. Vamwe vakanyanya kukuvara zvikuru vakauya kuguta redu rechipiri reBulawayo, vamwe vari kuMpilo, vamwe vari kuUnited Bulawayo Hospital. Tichangovapawo rubatsiro rwakafanira zvichienderana nekuti kurapwa kwavari kuita kunoda mushonga yakaita sei.
Ko vanhuwo zvavo vanenge vachida kubatsira vanoita sei vankomo? Nekuti mazuva ano tiri kuona kuti zvinhu zvinenge zvachinja, pane nzira dzekuti vanhu vanokwanisa kutsvagatsvagawo mari yekubatsira vanhu nechimbi chimbi. Munokurudzira kuti vanhu vaite sei?
Zvinetsi kana vanhu vari kucholocho vanoenda pamaofisis amudzviti kucholocho ikoko, vonotaura rubatsiro rwavanoda kupa kune vanhu vawirwa nedambudziko irori. Kana vanhu vari muBulawayo vanoenda kuna mudzviti mukuru watingati provincial administrator pachirungu, ndokune maofisisi ake pari zvino. Havasati vaenda kuLupane vonotaura kuti vangada kubatsira nenzira ipi, nekuti ndinofunga munoziziva mukomaZulu kuti vanhu vese ava vakawirwa nenjodzi, vamwe vanobva kuMuguza, vamwe vanobva kuLupane, vamwe vanobva muCholocho imomo. Saka rubatsiro rwetinoda rwakawanda kusanganisa nekuvatakura kuenda kunzvimbo dzavo dzavachanoradzikwa iko.
Mukuru wesangano reCivil Protection Department vaNathan Komo vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abatawo vaSamuel Pepankomo, avo vakambova gurukota rezvemvura uye vakambomirirawo nzvimbo yakaitikira tsaona iyi mudare reparamende.
Rori iyi yanga yakatakura vanhu vakawanda vachibva kunzvimbo dzinonzi Lupane Nkai vachiuya kuzospreya zvinhu zvemalaria. Vanhu vakaiona ichifuura kwaSipepa ichienda kuCholocho vakati yanga ichimhanya zvikuru. Payakasvika kuJimila, Sipepa is about 25-30 kilometers from Jimila. Ichisvika kuJimila, Jimila yacho ine ma-2 caves akaipa. Kana munhu makevs acho usingawazive unorasi mota inobuda. Ndofunga kuti uyu lorry driver angasingawazivi makevs eJimila maviri aya. So ndizvo zvakaitika kuti motikari ipinde patsaona. Now vakawanda vakakuvararai vavapo, vamwe vakafa ende vamwe vari kuzvipatara zvakawanda. Ndizvo zvatinoziva ende zvatinodeva chete ndezvokuti neurombo nehama dzedu dzakarasikirwa nehama dzavo.
Ko mapurisa avari kuti chii?
Hazvisati zvabuda pachena kuti mapurisa ari kuti kudii, asi kungotaura chete kuti vakawanda vanhu vakawanda vakashaya. Tinoziva kuti atauri mazita evanhu. Bati zvatakanzwa isisu vekucholocho, ndobva kucholocho inini kwaSipepa, zvatakanzwa ndezvokuti vanokwana kana kuti 2021 vakafira ipapo. Vamwe vakatakurwa vachiendeswa kuCholocho Hospital, vanga vakakuvara zvakanyanya vakaendeswa kuMpilo. Vamwe vakatisvika kuCholocho vakabva vashayira ikoko, nekuMpilo vamwe vakashaya ikoko.
VaSamuel Pepankomo avo vakambova gurukota rezvemvura vachitaura vari parunare kuCholocho na Tanonuka Wande we Studio 7. Imwenyanzvi mnyanzvi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kuvandudza zvinhu kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena zvinozobatsira kuti Zimbabwe iremekedzwe nekukwanisa kuchidzana nedzimwe nyika. Mashoko aya anotevera kutenda kwevezanu PF, MDCT neMDC inotungamirwa navaboshwe Ncube kuti vari kuita nhaurirano dzakanangana nekubvisa zviri kukanganisa kuitwa kwesarudzo dzakachena. Munyika hamunawo kunyatsojeka panyaya yekuti mauto achange achitora danho ripi mushure mekunge atungamira kubviswa kwevaive vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vaMabenge.
Dzinobatsira vaZulu nekuti zvinotangira panhaurirano dzakadaro zvichizopinda mukuti sarudzo dzinozofambiswa sei. Saka pakamboitika saizvozvo, zvine zvakamboitika zvakare mugore ra2007 zvakazoburitsa kuvandudzwa kwekuti kana vanhu vachinge vavhota zvavanenge vavhota zvabuda, zvinenge zvichinamirwa panze pamadziro, munhu wese anenge achida kuona kana kutora mufananidzo achitora zvake akasununguka. Zvinhu zvakatobvumiranwa 2007 zvichipinda musarudzo ra2008 dzakazenge dzakati chenei muna Machi tisati tazoenda mune dzekusviba muna June 2008 wakare. Saka nhaurirano idzodzo dzakakosha chose kuti vange vachidziita, asi vanofanira kunge vachienderera mberi nekuti vachizozivisana kuti pada panenge pazobuda umwe anenge asiri anenge achitarisirwa, nyaya yekuti masimba anozofamba kubva kune anenge ainawo kusvika kunenge anenge ahwina pasina kumbunyikidzana, pasina kuchinzirana, pasina kuchengeta zvabuda musarudzo, pasina kana kukudubura zvabuda musarudzo. Inyaya yavanenge vafanira kunge vachitoti vasinde nayo nekuti hazvingopereri chete pakuti vanhu vavhota kana kuti vanhu vandoisa X yavo zvobva zvanzi zvaanaunziwa. Zvinotofanira kunge zvichienderera mberi kuti zvinge zvichifamba zvakamune zvakanaka, nyanyanya munyaya yekuti masimba anga achibva pane umwe munhu achienda pane umwe munhu kana zviri izvo zvinenge zvabuda musarudzo. Saka vane basa guru mukutaurirana, hapana chakaipa mukutaurirana nekuti nyika dzinovakwa nenhaurirano, asi nyika dzinozovakwawo nevanhu vanomira pachokwadi kana vataurirana uye vanyorerana.
Kove kunze vakaita sana SADC AU nana United Nations nedzimwe nyika dzakabudirira vanga batsire sei Zimbabwe panyaya iyo yesarudzo?
Nekuvandudzwa kwaitwa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika zvidiki diki izvozvo zvinoratidza kuti mutongi wedemo mugodzi kana kuti tsvimbo mugodzi vamugada havasisipo. Pane tarisiro yekuti dzimwe nyika dzaisirambidzwa kuuya kuzoongorora sarudzo dzinogona kubvumidzwawo kuuya. Dzimwe nyika tiri kutarisa nyika dziri kure kure, nyika dziri mumasangano akafanana naCommonwealth, nyika dziri ikoko kuAmerica ikoko nedzimwe dzakapoteredza America, kwozoitawo nyika dziri munana European Union kusanganisirawo vana Britain ava vava kubudawo muEuropean Union. Vese ivavo vanenge vakakosha mumapoka avo kuti vange vachiuya vachiongororawo sarudzo, nekuti inyika dzinodyidzana neZimbabwe. Hamangangodyidzani chete pakutengeserana, asi musingadyidzani pane zvematongerwo enyika. Zvinotoenda kunana SADC nana AU. Vana SADC nana AU ndinovimba kuti vakadzidzawo zvidzidzo zvavo mune zvavanga vachiona zvichiitika musarudzo mune dzimwe nyika neimwe muno muZimbabwe. Chinotarisirwa chekutanga neveruzhinji ndechekuti havangangouye kuzodongorera sarudzo muzuva radzinenge dzaakuitika kana kuti mazuva mairi matatu dzisati dzaakuitika, vobva vatobuda vachiti vakaona sezvakanaka. Taakutarisira kuti vange vachitumira nhume dzavo dzinozogara mukati mevanhu kwenguva yakati rebei, vaya vanonzi malong term observers, vachiona zviri kuitika vachishanda nehurumende, vachishanda nevemasangano akazvimirira ega, madzichechi vechidiki, madzimai, vashandi nevamwe, vachishanda navo vachiita tsvakiridzo dzavo vachiona kuti sarudzo dzisati dzaitwa dziri kufambiswa mune zvakanaka here, ndepati pangadei kugadziriswa. Izvo tozvitarisira kuti vana African Union nana SADC nana vana COMESA nevamwe vange vachitozviita paine nguva. Tozotarisirawo zvakare kuti vaya vane zvikwama zvinogona kubatsira kuti sarudzo dzinge dzakachena, nyanyanya panyaya dzekuti toziva kuti nyaya humwe yenyika yakaderera chose, vaya vane mari dzavo dzavanokwanisa kunge vachibirawo asi vasingape atingati too much of conditionalities, vachingoti vakabirawo mari dzavo vanenge vachiona kuti sarudzo dzinofambiswa zvakanaka, vachitendedzwawo kudziongorora nezvimwe zvakadaro, vanogona kubirawo mari dzavo. Vamwewo vanenge vachikwanisa kupanga mazano kuti sarudzo dzinoitwa nyika dziri kubuda munyaka nyaka yakaita sei iri kubuda Zimbabwe kuti mudzite zvakanaka mungabvite sei vanenge vachiuyawo vachipanga mazano vachipa pfungwa dzavo vachitambirwa nezeke dzitambirwa nehurumende dzitambirwawo nemapoka akamira akazvimirira ega.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabenge vanoshanda nesangano recrisis in Zimbabwe coalition kuchamhembe kweafrica vari parunare kusouth africa. Zimseki yazivisa kuti zvakabuda musarudzo dzegrade 7 dzegore rino zvabuda uye vakuru vezvikoro vanotarisirwa kutanga nhasi chaiye kunotora zvakabuda musarudzo izvi kumahofisi eZimseki vadzidzi vozonotorawo kuzvikoro zvavo. Vana mukoti kuchipatara chechitungwiza vakaratidzira nezuro vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa mabasa pachipatara ichi. Kuti tinzwe zvizere tabata mukuru wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edwin Munatsi.
Kuchitungwiza mukunzwa nekutaura nevanhu varipo manesi vanga vachiratidzira vane kunyunyuta kana kutsutsumwa neutungamiri wepachitungwiza hospital neku itambatanidzwa kwavakaita nemakambani akazvimirira kana kuti atingati maprivate companies anova ari kupa zvinhu zvakafanana nekuturwa kwemax-ray zvakafanana nekuongororwa kweropa revanhu zvinhu zvakaitwa mumaoko emakambani akazvimiririra asiri ehurumende. Saka nekuda kwaizvozvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vasina mari dzavanokwanisa kubhadhara nekuti makambani anenge achida mari kuti munhu aitwe chese chinodiwa. Saka vanhu vazhinji vanobva kumamisha vanenge vauya vachinzi vaende kuchitungwiza kunorapwa vanozopedzisira vavamwe vacho kutoshaikirwa neupenyu nezvirwere zvinongofanira nge zvichinge zvichirapwa kana kuri kuti zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka.
Asi iro dambudziko iri raane nguva yakareba sei richishusha vana mukoti nana chiremba?
Dambudziko rava nenguva yakareba nekuti zvinhu izvi zvatova nemakore anga 31 days zvichiitika. Ndezvanga zvaakutoitawo mamwe zvipatara zvimwewo zvikuru. Tanga taakuonawo zvinhu zvakafanana neizvozvo zvichiitika zvekuti makambani akazvimiririra anounzwa pachipatara vachiuya nemaservices avo. Saka idambudziko ranga raane makore atoti kuti richiitika.
Ko hurumende iri kutiwo kudii nenyaya yezvichemo izvi?
Zvichemo izvi mukarangarira munogona kuziva kuti chitungwiza yanga yaane makore akatoti wande akateedzana ichiwina mukombe nemukombe ekunzi ndicho chipatara chakanaka chiri kubatsira vanhu. Asi izvi zvisiri izvo zvakanyanya kufanana nezvinenge zvichiitika pakushanda kunoitwa mazuva ese zuva nezuva kuchitungwiza. Saka zvanga zviri kunetsa kuti tinyatsonzwisisa kuti hurumende vanga vachiziva here zvinoitika chaizvo nekuti vanhu vanenge vachinyunyuta asi kuti tinzozva kuti vanga vachiteerera here. Zvatosarira kuti tione kuti hurumende itsva iri kutungamirirwa navamunangagwa ichateererawo nyunyuto dzevanhu idzi kuti zvikugadziriswa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edwin Munatsi vari parunare muHarare. Makateerera kune penyu revanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kilohertz. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongo watambirwa nemufaro nehofisi yemutungamiri wenyika yeAmerica yeWhite House vaDonald Trump. Dare repamusoro-soro reSupreme Court rakati zvisungo zvainge zvatarwa navaTrump zvekuomesera vanhu vanoda kushanyira America kubva kunyika dzavanofungidzira kuti dzinopfurikidza mwero kumboshanda nyaya iyi isati yazeyiwa zvizere nematare. Vatongi ava vange vasati vapa zvikonzero zvekuti sei vambopa mutongo uyo. Asi nyika dziri kuomeserwa dzinoti Chad, Iran, Libya, North Korea, Somalia, Syria neVenezuela. Nyika dzose idzi dzine vanhu vechitendero chechiMuslim kunze kweNorth Korea. Matare epasi kuHawaii neMaryland vainge vati zvainge zvaitwa navaTrump zvainge zvisiri pamutemo. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvichanetsa kuti hurumende igadzirise nyaya yezveupfumi nyika yatarisana nesarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, tabata Dr. Chitambara.
So far, tisataona shanduko. I think it's too early kuti tinge tichiona shanduko. Probably munguva inenge ichitera tichatanga kuona kuti zvinhu zviri kuimprova here kana zviri kutoderera. But tinotarisira hedu kuti zvipashave neshanduko, but hatisatanyatsa kuziva kuti shanduko inenge yakakura zvakadii. But I think pachaita some improvement nekuda kwematanho atorwa so far chekutanga ekurijusawo kabhineti. Haina kunyaurijiswa zvayo, but I think improvement iyoyo. Chechipiri, tiri kutarisira kuti mwari dzimwe dzakanga dzaburiswa munyika dzichatangawo kudzoka, vanhu vachiita hit to moratorium yakauyiswa nehurumende mazuva apfuura.
Ko mari vanhu vari kumbodzwa nawo here mumabhengi, pane zvamuri kumbodzwa?
Mari so far hatisatanya kuona shanduko yekuti mitsara mumabhanga hakuchisina. I think zvinhu zvichingori zvazva zvakangoita. I think vanhu kumabhengi vari kungoenda, tiri kungoona malong queues achiriko. Hatisati taona chatingati pane chachinja in terms of availability of cash economy so far. Tinongodaira kuti probably nekufamba kwenguva panogona kuwa neshanduko, vanhu vakatanga kuita confidence mapolicies achaundwa nehurumende kana kuti ari kuundwa nehurumende.
Ko mitengo yezvinhu yamirawo sei?
Mitengo yezvinhu ingu hatina, hapana shanduko for the better yatiri kuona. I think zvinhu zvichirungoramba zvichitengeswa nemitengo iri pamusoro. Tutainzwawo kuti kune vamwe vana muzvinabhizinisi vakange vakwidzawo mitengo yezvinhu neconfusion yakambenge iripo mazuva apfuura, but hatisati taona kuderera kwezvinhu. I think zvingori pazvazvino.
Munoona here iko zvino Zimbabwe yakukwanisa kunge ichikwezvawo vekunze vanenge vachida kuuya kuzotanga mabasa?
I think zvinonyanya kudependa nekuti hurumende inenge yaunza matanho vakaita sei ekuita bring back confidence, especially nyaya yema institutional reforms, nyaya yekuita bring back ma confidence building or enhancing measures. Ende anotobudirira chete kana taita reform ma key institutions, ma key economic institutions edu, ma key political institutions edu. Saka nyaya dzegovernance I think dzinofanira kunge dzichiimprova kuti mainvestors, uye ma not just mainvestors but even ma citizens in Zimbabwe anga achiva netrust neconfidence muhurumende. Saka tingi nyaya yemareforms, especially ma political reforms, kuona kuti prepare ground for a free, fair and credible election. Nekuti I think zvinhu zvizhinji, mareform mazhinji maonera andiri kuita anogona kunyatsa kubuda paitwa sarudzo iri free, fair and credible. Nekuti apa hapana time yakanyanya kuwanda. I think muchaona kuti hurumende inenge nyowani inenge ichida kufadzo mavoters. Saka vanogona ku fiscal expenditure inogona kukura, zvoita kuti deficit ikuro. Nekuti kana tichienda maelections normally maexpenditure yehurumende anowanzokwira nekuti hurumende inenge ichida kutengawo support from mavoters. So I think mareform ari meaningful mazhinji anogona kuzobuda chete after maelection anenge ari credible, ari free and fair.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari paRunare muHarare. Gweta riri kumirira vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Ignatius Chombo nevaive mutungamiri webato reZANU PF Youth League vakudzai Chipanga rinoti vaviri ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Gweta iri muzvinafundo Love Momaduku vanoti vane chivimbo chekuti vaviri ava vachapuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vaMaduku.
Nyaya idzamira pakuti nemusi wechitatu musi wa6 December tinenge tichienda mudare reHigh Court. Takamboendako vehurumende vachiti vari kumbogadzirisa mapepa avo, saka vakapuwa mukana nedare kuti vagadzise nyaya yavo. Saka mapepa aya agadzi. Saka musi wechitatu tinenge tichienderera mberi kuHigh Court tinokumbira kuti vapiwe mari yechibatiso, vabhadharise bail. Ndo ichingori nyaya yediyo.
Saka nyaya inonzwika nguvai?
Inonzwikana 9 AM mangwanani High Court. Munonzi mupoti F ndo munoitwa nyaya dzemabhei. Saka munhu anenge achida kunzwanisa because inenge iri koti itori open, munhu andava kubva anokwanisa kuuya na 9 makwenu musi wechitatu.
Asi mune chivimbo chekuti rwendo runo munobudira?
Mune chivimbo chakakura nekuti kwatari kwekudare rehigh court kuya kwatanga tiri kunana magistrate vanotya. Asi judge yehigh court anofanira kutarisa mutemo. Mutemo wemuno munyika ndeyekuti panofanira kunge paine chinhu chakanyanyoitisa sere kuti urambire munhu kuti asati abatwa nemhosva agare mutorongo. Saka ichichiumbe ti aya pamutemo wedu ndeve mutemo munhu wese anenge anzi apomerwa mhosva mupei mukana wekuti atonge nyaya yake iye achibva kumba kwake anongobhadharawo mari onzi aripo mapurisa kwete kumuisa mujeri iye asati abatwa nemhosva.
Mungati vachombona vachipanga vari kunzwa sei uye vakachengeterwa kupi pari zvino?
Vakachengeterwa kuchikurubhi maximum prison. Vaari kuchengeterwa zvakanaka. Hatina kana tatingachema chema. Ndingada kutaurira vanhu kuti ndikuona kunge vari kuita basa ravo chaizvo chaizvo nemazvo. Havanei nemhosva yairi kupomerwa vanhu ava. Basa ravo ndevekuchengeta munhu anenge ari mufunga. Vari kuvabata sevanhu chaivo. Hatina kana tambudziko nazvo vari kuita izvo.
Ko tsamba yatiri kuverenga iri kunzi yakanyorwa navachombo iyi iri kubva kupi chaizvo?
Iye handina kumbotaurirwa nezvayo segweta ravo. Segweta unoshanda nezvaunenge wataurwa. Saka iye handina kumbonyora yakataurwa nezvayo. Ndichazonovabvunzawo zvangu kana vanhu vachida kunzwisisa zvakugweta. Asi pari zvino handisati ndambotaurirwa nezvayo. Ndangoverengawo mapepa ane uye ndihandina kumboonana navo kuti ndizive kuti vakamira sei.
Muzvinafundo Love Mo Madhuku vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Nako kambo coach coach kubva kuna Jump Praiser. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa misoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vafa mutsaona yakaitika kucholocho nemusi wemugovera hwokwira kusvika pamakumi maviri nevaviri mushure mekunge mumwe munhu anga achirwara ashaya. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti zvichanetsa kugadzirisa nyaya dzeupfumi nyika yatarisana nesarudzo. Zimsek inoti zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 zvabuda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare na 2 p.m. Asi iko zvino ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele ndichiti muswere zvakanaka zuva ranhasi.